Vashtaura nevatori venhau muHarare nhasi, mumwe wemasachigaro eHamref uye vari sachigaro wesangano rinomirira vagari vemuHarare reCombined Harare Residents Association vasimba rashe moyo, vati masangano anomirira vagari ayo ari kushanda ari pasi peHamref anyorera gwaro mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe achinyunyuta nekupwanywa kuri kuitwa dzimba nekanzuro yechitungwiza pamwe neEpworth Local Board. Vamoyo vati vamugabe vanosungirwa kuti vachengetedze bumbiro remutemo yenyika iro rinopa chizvarwa chese chenyika kodzero yekuva nepekugara.
Tenda isusu seHamref Harare Metropolitan Residents Forum tawanikwa tichinyorawo tsamba inoenda kumukuru wenyika president venyika president Robert Mugabe kuti vatibatsire kuunza yatingati order kana kuti sanity munyika maererano nenyaya yakabva mukuitika, nyaya yatiri kutarisira, yatiri kufungidzira kuti icharamba ichiitika, nyaya yekuputswa kwedzimba kuchitungwiza, nyaya yekuputswa kwedzimba kuEpworth nezvimwe zviri kuitikawo futi muguta reHarare zvatiri kubvumira, zvatiri kufungidzira nokuona kuti zviri kuitiwa zvisiri pamutemo. Saka ndingati muchidimbu tanyora tsamba kuna president kuti vapindirewo munyaya iyi so that tinoita nyika yedu inoita zvinhu zvayo zvinoitwa zviri pamutemo, zvinoitwa vanhu vachitevedzera mitemo yavanayo yakafanana nekonstitution yatinayo, ndiwo mutemo mukuru wemunyika. Saka tinongoti ngavapindire vazivise vanhu kuti tine konstitution yatinofanira kutevedzera sezvizvarwa zvemuno munyika.
Vamoyo vatiwo vanyorera mukuru mukuru wemapurisa vaAugustine Chihuri kuti vaone kuti vese vari kutyora bumbiro remutemo yenyika pamwe nekusatevedzera mitongo yematare vasungwe maererano nekupwanywa kwedzimba kuchitungwiza nekuEpworth. Dzimba dzinodarika mazana matatu dzinonzi dzakapwanywa muchitungwiza chete nekanzuro yedhorobha iri. Ipo pane mutongo wedare wanga uchirambidza kanzuro kuputsa dzimba idzi.
Kunyorera kwataita mukuru wemapurisa vachihuri tsamba kuvazivisawo zvakare kuti zvinhu zvakawanda zviri kuitwa zviri pamutemo ivo vasingazivi. Vari kufunga sokuti pada kucheneswa kuri kuitwa mumusha, asi aiwa ndezvimwe zvezvinhu zvinokwanisa kupedzera zvakonzera atiri kuti maprotesi kana kuti mvonga mupopoto inokwanisa kuitika kana vasina kungwarira kupaona ipapo kuti aiwa zviri kuitwa izvi zviri kutsamwisa vanhu vakawanda, ende vanhu vakawanda vakatsamwiswa. Zvazvinoreva ndezvekuti mumwe musi vanofuma vachitaura kuti isusu chinyi tatsamwa ende hatichateereri zvinotaurwa, hatichateereri chero mapurisa akauya. Saka toda kuzivisa mukuru wemapurisa kuti vapindirewo nepava vachiedza nepavanogona napo vachipindira mumvonga mupopoto iri kukonzerwa nemalocal authorities pavari kuti vari kuputsa dzimba dzavakapa ivo vanhu vega pachavo. Vava kudzoka nhasi mukore uno vava kuti dzimba idzi hadzisi pamutemo.
Asi mabharani wekanzuro yechitungwiza vaGeorge Makunde vanoti dzimba dzakapwanywa muchitungwiza nekanzuro yavo hadzizi pane idzo dzakanzi nedare dzisaputswe. VaMakunde vanoti kanzuro yavo iri kupwanya dzimba dzakavakwa zvisiri pamutemo. Asi vamwe vevakapwanyirwa dzimba vanoti vane magwaro avakapiwa nekanzuro anoratidza kuti dzimba idzi vakadzivaka zviri pamutemo. Nekune rumwe rutivi, vamoyo vati vachaita musangano nameya weHarare vaBernard Manyenyeni mukuedza kwemasangano anomirira vagari kumisa kupwanywa kwenzvimbo dzekutengesera dziri kupwanywa nekanzuro dzichinzi hadzizi pamutemo. Vamoyo vanoti munhu wese ane kodzero yekuva nepekugara zvisinei nekuti nzvimbo yaanogara iri pamutemo here kana kuti kwete. Nokudaro vati makanzuro haana mvumo yekupwanya dzimba dzevanhu asina kuvatsvagira pamwe pekugara. Vamoyo vati HamRef iri kupa mutungamiriri wenyika pamwe nemukuru wemapurisa mazuva manomwe kuti vatore matanho panyaya yekupwanywa kwedzimba. Vatiwo vachasvitsawo nyaya iyi kukomisheni yesangano reAfrican Union rinoona nezvekodzero dzevanhu reAfrican Commission on Human and People's Rights.
Vagari ndingati pari zvino kubva nhasi zvichienda mberi vari kutosanganawo pachavo vachiwirirana kuti shoko ratatumira mashoko atatumira kumukuru wemapurisa, mashoko atatumira kuna president vakanonokawo kumanzwisisa kana kuti vakasawirirana nawo semaonero atinoita. Isusu sevagari tichawanikwa tichiramba tichingosangana tichitsvaka nzira dzokuzvidzivirira kubva pane zvinhu zvisiri pamutemo zviri kuitika munyika. Ende nzira dzandataura pandataura papress conference panapa ndati nzira dzachona dzakawandisa, hatisi kuzozidoma zvedu nemazita, asi nzira idzodzo dzitoripo dzakatowandisa. Asi above everything else isusu semaresidents tinoda kutiite zvinhu zvedu pamutemo.
Mumwe mugari wemuchitungwiza uyo akaputsirwa hemba yake mamba kwedza MC wechishanu svondo rapera amai Tendai Chisuse vati havachaziva kana pekutangira zvichitevera kupwanywa kwemba yavo.
Imba iyi ndakanga totengegwawo nomwana wangu murume akafa kare kare saka ndiri kutoshaya kuti zvino ichagozomira here ndoendepi one vana vangu vashanu izvo ndigere kwaseguru ndokwandigere vakati buya neugai uise zvinhu uchagogara papi toireti yapunzwa
zvichakadai mutungamiri wenyika varobert mugabe vakavimbisa vagari vemuchitungwiza pavaitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rapera kuti hapana munhu aizopwanyirwa imba yake vachiti uori mukanzuru ndiwo hwainge hwanyanya ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi